A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activities by ZANU-PF youth this afternoon.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our websites. Please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Senengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two told journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Senengamo also accused Tafadzwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngomvulo mhla zintathu kunhlolanja 2020 uhlelo liluhlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezano PF abathi kulezikhohlakali eziningi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngumnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Senengamo babize umhlangano lentathelo izindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu oyenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wensitha esingathi yi-black market. Abaningi lizakhumbula ukubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani yeSakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafadzwa Musarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le-ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le-ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizo ingqungquthela ezivulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption. Bathi ugatsha lwe-judiciary ababona ngezomthetho labezemithethwandaba ngabawuphathi kuhle umsebenzi. ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla, kungaba ngowezanu MDC, Mavambo MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke eZimbabwe. Yilo udaba esingalo lamhlanje ma.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU-PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira, vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU-PF vanoitwa ivo Louis Matutu naGodfrey Tsenengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwashe Tsvagirei vari kuita huori, vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema. Vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrain Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu, vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema asi zviri kutaurwa neGrain Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika. Vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta navaBill Rotenberg, wavanga vari kuti ivo vaBill Rotenberg ndo vega vane resonance rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta neethanol. Vanga vari kuti izvi huori. Saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei. Regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gainimbotaura pamusoro pemunhu yekuda Tsvagirei momuziva. Ndishuviro yangu kuti ndinyatsokuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye unosupplya fuel tikaenda kukomanda kagraucha ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga nzvenga, hapana paasiri, including the money that is in the streets it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not sure, 500,000 cash.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rotenberg ane monopoly ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Zvemandatory blending zvekuti munhu wese, vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika?
There's a second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu variko kuimbota Chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa hupfu hwacho. But there comes the problem. Hupfu hwakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu, but hauchaonekwi and people are queuing for millimil, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU-PF vanga vari kutaura apa vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika. Asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU-PF. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go.
You can
so
go ahead.
Let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo. Ubazwile abasakhula beZANU-PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu, i-corruption, ukuda kwashe Tsvagirei, uTafadzwa Musarara lo Bill Rotenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mthungameli. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo, yikho enza ukuthi abalaleli bakulalelisise ukuthini ma bona abatsha beZANU-PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayikhelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emmerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoceda inkohlakalo yeZimbabwe, kodwa konke lokhu kwenzakala phambi kwakhe kuthi uthi yena useyehlulekile njengomongameli wesizwe. Omunye umuntu ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho ngobothone ukukhuluma esithi yena uzanceda usenzani. But kakhanya ukuthi bonke abakhokheli laba sebehlulekile, ukuthi kuthini ubukhohlakali lobo esiwubonayo yiba bamele babamukele ukuthi sebehlulekile ukukhokhela ilizwe. Ngakho-ke bona bamele bavume ukuthi bayehlulekile bahlale phansi. So ngezindlela ama-youth akade kutho ukuthini ubaba uMnangagwa nobaba uChiwenga sebehlulekile ukulwisana lenkohlakalo ngoba yiba banikezwa umlando lowo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi uTagwirei akhonjwe ngabasakhulayo bezanu-PF bemethesa umlando wenkohlakalo, kodwa akulalutho osoluke lwenzeka kuye. Kazange abotshwe, kwathiwa ama-accounts akhe avaliwe dukuduku, kwathiwa asevuliwe njalo. Kukhona obona mhlawumbe kuguquka after isehlakalo sanamuhla yini?
Akunanguquko eyenzakala ngoba kuyakhanya ukuthi uTagwirei bona bavikelwe ngabakhokheli bakhona. Ngakho-ke amandla abo aveli emthethweni, avele ebantwini. Amandla abo avela kibo uMnangagwa naboChiwenga. So ama-youth laba bayazama ukwenza lokho abakwanisa ukwenza, kodwa iqiniso ikuthini uTagwirei bavikelwe inkokheli zelizwe. Ngakho-ke akulalutho luyayenzalo lumangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe, kulabanye sebebotshiwe. Kodwa kuyakhanya ukuthi laba uTagwirei abasoze babotshwa ngoba balesisekelo sabakhokheli belizwe. Yikho mina ngisithi yena uMnangagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo. Ngakho-ke yena kayekele uba ngumongameli wetize, sibe lo mongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakala yenjalo. So ama-youth ba-right, but asibo bodwa labo abakhohlakeleyo, baningi. Izanu-PF yonke igcwele ukukhohlakala. Ngakho-ke ikwehluleka kwakhe uMnangagwa kahlale phansi.
Mhm. Vamolokela, tipewo maonero enyu nezvataona zvichiitika nhasi apo taona vechidiki vezanu-PF vachitaura ivo pamusoro peuori.
Zvandaona nhasi ndezvokuti vechidiki vari kutochoropodza vanhu vatatu. But chokwadi ndechekuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uori panyika. Saka ivo vaMnangagwa ndo anofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uori panyika vasingaiti chinhu. Sapresident ndo anofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita president. Naana Chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uori iwoyo, because vane rusigiro rwana president nana vice president. Saka mayouth zvavanga achitaura nhasi ndezvokuti imimi vana Mnangagwa nana Chiwenga ndimuregera ava vanhu vari vachiita uori. Saka muri kutokonerwa basa, saka siyai basa iroro. Saka ndozvavaifanira kutaura mayouth nhasi kuti aiwa makonerwa basa vaMnangagwa, makonerwa basa vaChiwenga, because muriregera vanhu vachiita uori pamberi penyu.
Mm-hmm. Mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi?
Hapana nyaya hapa, hapana, because Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo, iri kutozoona zvese, hapana zvairi kuita. Iye president wacho Mnangagwa navice president wacho Chiwenga vari kuzoona hapana zvaari kuita. Saka mayouth vanenge vachingotaura, but chokwadi ndechekuti chii, ava vanhu vari kutsigirwa nevatungamiri venyika. Saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika. Saka maZimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika. Hapana chichaitika, because vanhu vezano vese varotoba vese, imbavha dzega dzega.
Aiwa, mombobata makadaro. Vatafadzwa Mugwadi, makadi henyu tikuchingamidzei pachirongwa?
Mufaro makadiwo.
Aiwa, tiri wadi. Atipewo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu.
Inozibata murefu bata mupfupi.
Ndinda pfuwa mukana wekutaura here?
Ehe, taura henyu.
Zvakanaka. Chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuona vechidiki vachibatana kuti no ngativisei nauye uori, nekuti matauriro avo vanga vachiita vamatutsi navatsenengamo vataurayo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika, nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda, uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga, especially kana mune vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzeuori. Saka mashoko avo akanaka chaizvo, ndinovatenda nekuratidza ushingi pakutaura nyaya dzakaita seidzodzo. Vamwewo vanongotaura vachisiririra, asi ivavo vakwanisa kutaura semaone ravo ende ndinotkovari kana maone ravo ari womaonere chokwadi uye zvevaine evidence zvondo achitaura uye zvakare mashoko avo achizadzikiswa kuda netsvakurudzo yakakwana yakaita sekutaura kwavo mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vanyarare kana nhau dzechiwori dzichiitika musangano
zvamira zvakadai chii chichaitwa nebato renyu taona vachikumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora asi tanzwa zvakare vebato remdc vari kuti aiwa vadika vanga vachifanira kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika varivo vari kutonga pari zvino
chakangonakira jekerere remunyika medu ndeyekuti vemdc vechidiki vemdc kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka zveumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana siyana kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya idzi ngavangoisawo munyika medu mune jekerere mune freedom yekutaura zvaunoda vanokwanisa zvavo kungotaura but tichizive vachizviita vachiziva kuti vari kutaura zvechokwadi asi zvekare zvinongotarisa kuti havari kubato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanawo hauwanikwe mubato rezanu pf chete hauwanikwe muhurumende chete hwakazarawo nekutekeshera mumakanzuro ndosaka muri kuona chaiko chaiko kunoku kuti makanzuro ane mbiri yekuzvipa mari mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiko asi vanhu vachitambura muno munanhasi munoziva ini kuti harare ane makore manga ndisina mvura vazvigari vose muno muharare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuro hadzimwiki asi hapana ari kumboita shinga kutotenga mishonga vari kungodya mari zvakare uori hurikowo futi kumasangano akazvimirira oga kumacivil society kwatinoziva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana siyana mari iyoyo ichiiswawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibakwa zvavo zvavanenge vachida kuita munomo saka uori hwakatekeshera kwese kwese kana vemdc vachida kutsuka uori inganai vatogara vazviitawo kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva zvongoda kuti ava vakutedzerawo vechidiki vezanu pf but pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamapisi I think iyo havo ndakwanisa kungovabudira pachena tiri pakudhiskasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhau hawo yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika kana kuti dambudziko razviri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehor ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana asi tatadza kunzwanana semacommunitica collectora kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehori nekuti nhau yehori inotsamwisa munhu wese vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dziri zvirango zveupfumi izvozvo mavictims zvirango zveupfumi mavictims ecorruption uori saka zvinhu zviri zviviri zvinofanira kutukwa panguva imwe chete tisinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions because masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe makambani zakaita sana zisco still akasvika pakuvhara vana havana mabasa makambani zvakaita sana agribank haasi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwokuti makambani aya anga ari pamasanctions zvakare maindustrial development cooperatives zvese zvinji zvekuikawo nezvirango zvokuru munoziva saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi ngatiionei tiine masober minds tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akakwana wezera rangu angasekerera nhau yehuori because inhau inorwadza inhau inoshungurudza inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvedu kuti aiwa vakwanisa havo kuita uchinge vatitaura nyaya iyi asi nyaya iyoyo yakafanira kubatwa zve nemasanctions neuori zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi izvi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwaya akaita sana fuel akaita semari munyika kuti ishaye simba kana yashaya simba vashomashoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolies kana yatoti arbitrage muchirungu
timbokubatai makadaro timbokubatai muromo ehe tombokubatai muromo ipapo nekuti tine vateereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda asi regai titore vateereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela halo kola
halo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura navajorji kumhondoro
taurai henyu kwakadii kumhondoro
aiwa kumhondoro kuri nani zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yaro iri
ehe taurai tinzwi
takatarisa nyaya dziri kuitika idzi ana tagwire yava haasiye tagwire imwe munoti chinomupa simba iroro chii ane vakuru anenge achiudzwa kuzvitora iwewe tiite mari vari kuitisana mari vanhu ava tibanemere zvimwe zvakawanda zvedu zvekuti zvakazodai kune zvirango ndo vakuru vakuru vari kuita unhu wese Ido marija zizezu zatino tura kana zatino tumiru wakuku bakuni zmoe nika zichuwe ama yusa wa ya harba atura. Wale zile ya harba atura na hiyo yekungo tumira matuangi kumasiti. Wati itura mario yu mugano tambira zini mari zini zuzasa zina basa nukutu mtu ya ujitenga. Ujitenga mario hiyo yu. Kutuwe wane kubengi chaiko hakuna. Marizu zuzuri kumasiti. Saka wani wa wakubati kwa kwa mwche kwa hakuna. Habafu wakabati kwa wani zikani wakuru. Doma rikito watu mafuti. Saka zile kwa titagwire, itagwire ya wawezi. Tagwire hasi kubu. Arushandi sifo. Hata kububu.
Ai watu nukutenda ire. Gaiti tore vamwe nukuti nasi pano paru kupisa. Mwe nezu warakanaka.
Tinotenda besilo mlaleli wesibili kodwa ucingo lwakhe soluqhumile lapha size kuwe mnumzana Malokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezana uPF laba bathi njalo baza ubumba inhlanganiso ezaletha uZulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lana entweni njalo.
Ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala. Esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangukhulumente. Isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi ibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo. Kumele kube lobukhokhelo obuvela kibo omongameli nabasekeli babo. Kumele kube lobukhokhelo obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, namadale oZimbabwe Republic Police. Thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo. Ngoba lokho esikubonayo ukuthi bona ezano bayalwa phakathi kwabo bodwa. So sebefuna thina singene ezimpini zabo. Esingathi ngesilungu ngama-factional battles up. Thina akumelanga sikungenele lokho ngoba eyomdeni kayingene. So thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezano PF ngoba izano PF yonke ikhohlakele. Yiyo phele ngukhulumende ngibazile bekukhuluma ekamba manga besithi hey akula manzi eHarare bathi sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziyo ahlanza amanzi kumele kube lama chemicals ama chemicals akhona isithi oHarare mayifuni kwathenga imali yambe etreasury kamele yambe ereserve bank ukuthi thenge umuthi lo okuhlambulula amanzi. So bona bathi amanzi wakho khona kuyindaba ukuthi akula even foreign currency yakho but bona other grey abazulu babo bahamba besiya withdraw ngama half a million dollars anytime they phone. Futhi nesibucho ukuthi niyena uhulumende ngiyosehlulekile izano PF isehlulekile ngakho ke thina sizo saphatheka ngamandlwane ezano PF sithi hayi mina ngakwasukwehlule thiwe ngakwasukwehlule siyanani lento leyaso yena thina sithi hayi iMDC yona ingaba ngukhulumende izathi make sure ukuthi notagwirei labangani bakhe bahle bathathele konke lokho abanakho ngoba kathethi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka. Bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona labochenga. Yikho beganga kanje. So yibo abasebenzela omnanga kwabochenga. Yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank, e-treasury. Osithi oHarare besethile ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi. So thina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indawo yomdeni. Bonke bayehlulekile kabahambi.
Siyabonga mnumzana Molokele asipachi dimbu masho kwenyu ekupedzisira
regendi vafunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita senyu MDC nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munonzwa sei nezvavari kutaura izvi
taura kuti kune hurumende pano paZimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kuma city council ese kuma municipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndoo basa rao sevumbiro remutemo rechitaura haikona kungosora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isu seMDC tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka zanupiefu ngairete kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavairege kungotaura kutaura. Since 1980, when Zimbabwe was divided, the animal was corrupt. MDC yakatovumbwa because of corruption yes and PF. Saka kana tafutara nyaze corruption is ZANU PF yakatotanga corruption yacho. Hapana MDC iri corrupt. ZANU PF is the most corrupt organization in this country. Every Zimbabwe knows that. Saka toti ZANU PF siyai kutaura nema kuti MDC corrupt. Dzimi makauraya nyika. Bvai pachigaro. Siyai MDC tonge. Tinovasunga vesana Tagure ava. Tikatopiwa hurumende nhasi totovasunga nhasi. Hatinyengereri mbavha isusu seMDC.
Mm-hmm. Unfortunately, Mr. Mologele has to go, but siyabonga kakhulu Mnumzana Mologele ngokuba lathi kuhlelo.
Siyabonga lani ngokusamukela. Manje lisijele lethu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngo-8.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga, siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central. And ngoebandla le MDC sithathe umlaleli ecingweni unkomo kunjani inkomo
yaphila nkosi
ye usixhumo ngapi kwendawo
ngise South Africa e-northwest e-Rustenburg
aha uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje
Ngilalele mdakababa ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala ku-ZANU PF. So umnangangwa lo osesikhundleni kwamanje ungene esikhundleni nge-corruption angeze akwanise ukubamba amanye amasela yena lilisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Mhm kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izano kuphela yini abakho ku private sector kumbe mhlawumbe la ku opposition abangatholakala be corrupt lapho
okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZANU PF akula linye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi lele linje line corruption lapho angiqamba amanga sikile ntonga
mhm kona ngapha emzansi njani corruption yona siyazuba buzuma uthwele nzima lapha ngendaba ze corruption
ye uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthula imali akabotshwa ngithi uthwele nzima bamhambisa amakhodi bentshintshe beyenzeni benzeni kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali umthetho kutsho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangenamali njengathi laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphongubhulwa nje kuyafanana nko
mhm hayi siyabonga nkomo ungena kuhlelo
hayi ngiyajabula lami ukukuthinta namhlanje nkomo ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu
kungaphi eKanyandavu
Senupane kanye nko.
Hayi emaphaneni.
Ye, emaphaneni nje. Ngiyabonga nko.
Hayi siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri tiri kuno ku South Africa takati za uwori ku Zimbabwe nenyaya yekuti vamunangagwa kuva pachigaro hanzi vakapinda ne corruption. And still on that issue, we must say we have some breaking news from Malawi.
Malawi, very interesting news in Tunga.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year.
Mm-hmm.
Saga, the Constitutional Court in Malawi has just annulled the result. Sebe umthethwandaba weConstitutional Court uswethule isinqumo lamhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwawina khona umnumzana Peter Mutharika. He was re-elected, but hayi inkantolo ithi hayi. Ukhetho lolo kaluqhutshwanga ngemfanelo ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha siza abanengi siza khumbula ukubana kuke kwaba lodaba olufanayo eZimbabwe lapho babuchamisa abephikisa khona impumela kwayiwa emthethwandaba iConstitutional Court yathi hayi ubaba Mnangagwa unqobe ngokuqondileyo ngakho kumele aqhubeke saka very interesting development there Maf.
Yeah tirikutaura pano breaking news nawo dzatichangobva kutambira pari zvino ndedze kuti my elections kana tsarudzo dzemumalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva tiri kuona muzimbabwe ndo nyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navanelson chamisa vari kutiwo muzimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare dzichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi mumalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki vezano pf kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwashita gwirei vatafadzwa musarara navabill rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai nhamba dzenyu tiri kuona panapa pana senator lilian timvios vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tichaedza kukufonerai angela magari ra kuti hello sister mavi I'm watching you I'm here in cape town aiwa tinokuchingamidzai uyezve kune avo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu ntunga
asiyei kumalawi I didn't see it coming I'm honestly surprised
I know I mean you know that means that you know the law system the judiciary is not compromised
indeed,
really because it's very rare in Africa to have a government which is told no you are illegal you need to have fresh elections and for them to be ordered because we saw they took a very long time
indeed,
to come up with this decision Antunga
abasanda sixhuma singumsakazo we studio 7 na Jalo sikuhlelo lwe live talk udaba esingalo lamhlanje ngolwenkohlakalo sebonile abasakhulayo bezana uPF lamhlanje begcona umcebisi kaMongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kulakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg oyenkampani yeGreen Fuel abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo ukuxhumana labo kodwa sehlulekile sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini leVOA indebele kulo mluleki Mlisa uthi wena these guys are point salute them ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli msunduzwa ndlovu uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi hayi siyaphila ndlovu enkulu ma vans it never terere
hey hello caller
hello
hey tukutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Edson Chumba ari ku Johannesburg South Africa
taura henyu vashumba
inotaura nenyaya vari kutaura yecorruption yekuti iyozvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu iri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here nokuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Mnangagwa najaji wekonikot vachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa iyava varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vava kusimudzira mutoro nenyaya yekuti vane ruvengo rwavo rwavanayo pavari vasingatauri nenyaya iripo iriyoyoa kuti kubva kana vavataura vachiti Mnangagwa Chief Justice vose vachivadzodzi vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa ende taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi nenyaya yekuti vataura nenyaya yekuti vatotohatigoni kutaura chiti vari kutaura nezvekorasena havasati vataura nezvayo
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
havasati vataura nezvayo kana uda kutaura nezvayoaaa nekuti ovauraya nyika ndovatoa nyika yese onyika ii yezimbabwe yavurawa necorruption asi vacho vari kuita corruption havasiri kubata vanogobata kuti paita rengo
I what? No tender.
Corruption, I thought I was there. That is not a bit of Malaw. You can get as media, can get as media. If you got any thing that you see corruption, you got that guitar on his hand.
I what? No tender. Moving is over a
canakuna corruption to Bagmakot. At the door on his hand. After on his hand, Malaw.
I watch not in Davashumba moving is over a canaka. Regate to whatever I'm in Zinyat Sanyat Sons, we cover Shumba. Thank you so much. We're hearing the Ntunga from Washumba. He's saying, although the youth might have done a good thing, he believes that they should have started from the top, from the Constitutional Court, from the current president going down.
Indeed.
And not just identifying these three. But he says he's very, very happy with the situation in Malawi, saying that shows democracy. Where someone else is asking here on VOA, Shona Josh Mad, Malawi, Anzi Iko, Aiwa, Koma Josh, Jaitika Malawi, Ndeje Kuti, Dare, Reimu Amore Constitutional Court, Rataura Iro Kuti, Pachave Nesaruzo Icha, Vava Vasende Kaparu TV, Mutongo, Ripo Pari Iejino, Vachitpaitwe Saruzo Zicha.
Timbo Vunza, as with the new guest, but Timbo Vunza va Mugwadi, Hansi va dropa.
Narendo funga tisikuta shakanaka regate. Hello, my team viewers.
Makadiko.
Aiwa, atiri wadi, tinofara mapinda mchirongo. Wataure enyu kutindimani kutivangu vasinga kuzive, vava kuzive, ito pinda edu nenyai.
I was not tender. Zitarangundon, the Senator Lillian Timbias, the Senator Way Midlands, the Tigarakushi Shavane, Makadiko Vatereri.
Senator and the Senator Vakami Revo Baturi MDC, Yava Nelson Chamisa. Mamrukuns, what should go to Waipopano? Munona says it was never HDKVs and OPF Avanas.
Ah, in the corner, Kwandaita. Rechiduku avavatumwa nevakuru vavo ndona kunge pane kukona na kona na kuriko taka vatumwa nevakuru vavo kungopa warningwo kuvatatu ava nekuti pane mukuru avasi mukuru anofila kuti pamwe havanyatsotererwa but problem iriko ndeyekuti corruption yehurumende iriko iyi yakatanga kare from Wilo Gate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvokutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees nasi nokuti vose imbavha asi ukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe wosina kuti nhingi asikusapota uri kusapota nhingi ndopaunoona manje mayuti aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana kana chinogadzirikapa vanhu ava vanofanwa kubvuma kuti vedu 40 years down the line corruption tainyanya taaccumulata tatora because tikutaura kama vanhu vanodisapisa mabillions of dollars mabillionaires chiwali ningirichiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanoba iyi handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe tisu tiri kuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimafirimu Hollywood kuti kwai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanheno zvitataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyatsonaina vakati mbesu vakati nhingi vakati vanhu ivavo vakaenda kupi vakatsungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vavava vakatanga handiti vavakataura lisi yavakabudisa iya chii chakaitika ndiro dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanu pf varambe vachiita nokuti as long as kuba kwako ne corruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru anditi because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandiri mujeri anditi saka ukachwa loyal yako bekaba okay havana basa kuti nika yakugama havana basa nazo havana basa kuti izvo ndiri munga muzvifanane town yose haina kanawo mutsu vanhu ava yopfu zvavo anditi hakuna aiyetu ko ina mesenate asingakwereta upfu kune zo kana webasa ndiandivigira upfu zvinoita here izvozvo havana kana basa nazvo task force iyoyo yakasetwazve ndoyakudya futi anditi vachibhadharisa vanhu vachinyoresa vanhu maadresi ini ndisi hurumende masi go ndochokwadi
seneta imbobatai makadaro ipapo
ngavarove pasi titange patsva start accountability nokuti there's even next everybody to the even children hatichanzwisiri kuti what's going on ngavangobva.
Okay,
yeah, Senator.
Thank you. Batai Makadaro, timboenda kuna Mkoma Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vamnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori?
Zvinoreva ndezvekuti kutaura kwaita vakomana veyutiiti zvondataura hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori vochokutanga izvo zvatii tirikuzana ipapo asi pechitu vanova vanozoisa musiyano ndiko kuti inini I cannot measure whether they say the individual is corrupt or not because I'm not responsible for those statements vataura mashoko iwayo ndevamatu akunanga mudivani wavo ende ndovane evidensi yavainavo uye ndovanoziva matanho avachatora kuti evidensi iyi iende pabandiko reanticorruption commission uye nekuprosecution nekwose kwose kwavataura kuti kana ari corrupt zvichabatwa kuti ari corrupt because no one is above zvese izvi zvekuitia saka hatingazomanyi it be too early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has not been convicted by a court of law or these cases have not been even brought before the court of law. Saka dei kuti atiri vanhu vakangwara taichimirira process idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo sekutaura kwaita vakomana nyaya idzidzoiswa kumatare vanotongwa vatongwa kana vanhu vachidzomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu angai nehuori zvinochidzoonekwa kana matare dzinosi achinge atira mutumi. Chandokuda kungonyanya kusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemahuori idzoo kuti titange kuzvipoliticisa kuti basa rakati ndiro rine huori yatina vamorekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudisemba kuti haiwa mdc haina kana munhu wani ari korapa mashoko akadaro akashata unlessing the world kuti the membership of the mdc is corrupt himself and his children and his wife ndo vaangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapoliticians anongofamba nemusango achizvimirira you don't even know kuti mdc ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei he has no information yakaita seiyoyo saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoide kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuita zvematongerwo enyika ekuti be a noble cause to fight corruption because everyone is a victim of corruption whenever it happens just like this sanction. But the problem is that they don't want to money to politicize. What are but to the end? But now we have to talk about the Nika in the end. The Nika, how voter, maybe the war can end up. Oh, voter, whenever voter, I want to open the particular Nika open a meal. Can I find any that I want a war? What you want that I had that those are coming up with those are coming up with prostitution, those are coming up with those are coming up. yani corruption commission uyai nina hai zine zibuja muna ayo nukutu zinyanguwa sile kapechana na ayo zinyanguwa hao pangwari wa chizi zeke ya zinyanguwari mama zini taka nyai zizu 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 patiri patiri zizu aita kana zayi papa zike ya kudai kutu unguwa zioni kwa mkaha zishu wanda nao alkora yani kata haba tulakati kata watuwa nizi gawa hende kwa kati aaiwa kana kurugunzi kana mahindu zamina ngagwa awanga njiwa hende kata watuwa sisi karo nukuda kukutukune nganya kana mbiri kana nhatu rimita zvouwo handi zvoma shandira anoita nyika izvozvo. Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of statecraft in modern day government. Kutotadza kuzvisisa handiko kunoenda nyaya ngatibatei nauyo uori vanhu vanoita uori ngavasungwa asidei nekuti vane mutupo wekuti vanobva kuzanup s kana kuti vanobva kumdc kana kunduu kana kunda ngavangobatwa vachiita matirongo hazvinei nokuti vakapfeka nhumbi dzakaita sei ngavangobatwa izvotanga kuvapa mapolitikakuti aiwa ndekezvanokaakadai hazvina zvazvinoshanda ngatibatirei dambudziko sezvariri zvakangofanana nekuiotakamutora tinesara ninhauyo zvirango zvoupfumi zvakare zvinova zviri kukonzeresa kuti zvirango izvino uori izvi zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure vanhu vashaye mabasa kana aite mishomo saka isiri kuti patai zvinhu izvi muzvitarise sematambudziko ari kukonzerewa munyika rokusaka kuti kana aite mishoma vanhu vaite nhamo vanhu vashaye chokudya vanhu vashaye mari inoshanda vanhu vashaye mafuta uori hwohu dei mafuta angachiuya muno munyika munomu zvakanaka pasina zvirango zvoupfumi handifungi kuti pane munhu waizochengesa jerikeni remafuta dei mavo zvirango zvoupfumi zvisipo handifungi kuti kune munhu waizoti bhodhoro remafuta okubikisa ndini ndogani naro saka ndoritengesa mari inodhura but zvose izvi tiri kusangana nazvo nekuda kwokuti pane arbitrage pane mamonopolies nekuti zvinhu zvishoma nyika haina capacity yekuita production saka nokuda kwvanhu vaakutora mukana asi hatisi kuvadifenda kana kuvaregerera vari kutora mukana iyoyo mishoma ipo kuti vaomesere zvivamwe hatisi kuenda vose ngavaende kutirongo naavo vanodedzerawo zvirango zvoupfumi kuti tisanga nemaproblems akadai ngavaendiswe kutirongo vanhu ngavasa kukonzeresa maproblems munyika hazvinoende kuti vanobvadedii kana mapurisa.
Thank you there. Senator Tim Vyosi uyakhuluma lapha umugwadi njalo abezanu bathi lana kumele libambane labo kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo kodwa lina lithi ngeke lingene kulomzabalazo ukungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe kungani lingafuni ukubambana labo abezanu PF kulimizamo.
Kujwani ngifuna ukukutshela iqiniso nganti mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha nganti uthi yena kulama-sanctions kulani lani nganti mina lapha ngisezisabane kujwani andkade ngibhoda ngibona ama-companies ama-chinese abathatha yona abalima lokhu zichrome abayezichrome abayenzi gold the manufacturing of this thing. Zimbabwe is a rich country, but one. We are rich, we got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush, they have manufacturing coal, they are manufacturing gold. They are everywhere in the bush of Savannah. Companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who made that deal whereby the Chinese can just take our money and go up with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se, because if it's about corruption, they have of the government at the moment, not only Jerry as I speak. Half, it's not three quarters, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? Here so many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering, okay? We are so clever and dicey to talk about sanctions, and we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay, is there an account? I want to understand. I'm asking this question in Parliament. She said, I want to know, that's for 2017, how much the Chinese companies contributed to the fiscal. And do you know what? The question ended up falling away. No one really never came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people because of corruption. Somebody give a maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in Zishavan. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goats, everything in there. And they don't even fix the road. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. They don't buy anything from Zimbabwe. Who made those bad news? It's the government. Say it, ladies and gentlemen. Say it. Who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit according to the Constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that you are not a human being. You know, you don't find what could benefit of our government. Has benefited? Has the government benefited? And what of the city? The workers like crap. They couldn't pull them. They underpaid them. So what are we getting from them? Why not if you are making good deals and you want your country to develop? Why not tell these people that are taking our minerals to say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So who made that big deal? Before we cry sanctions, before we cry this, why don't we look at the elephant in the room?
Siyabonga, Senator.
That are not people friendly.
Siyabonga.
We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga Senator bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la the thing about diamonds and gold that she's talking about bana tsenengamo vambo chema one nyayo yanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana bezano amaji aligugu afana le diamond kanye legolide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayagebha esuke khonapho sethatha sitshaya phansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment yinkohlakalo ebikhulunywa izane nale
aiwa ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Timvyosi vachichema chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti zviro madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese ana kumira zvakanaka vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazi kuti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodha vaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna kola hallo kola hallo ehe asi tombodzimai radio yenyu ikoko Ya taura itinzwi. Tukutaura nani uye zvemukupi?
Murutana friendi kwanda ndimura kunze munotro.
Taura itinzwi.
Pranya zvokubira kwemari zvine vanhu mukati vanoshanda muhurumende. Ndiri kutirechedza kuti pazvaitika last year pane Ignatius Chitombo yakazopereredio vakazombosunga vakaisei yangozi zvizvi zvabve yakadaro. Ndi uye kuti iyo kuti vanhu vatatu vasunga iyoyi ichangoperesa yangoti zvizvi.
Aiwa mashoko makuku tu tinokutenda ichaizvo. Rikaitende kuna vatafadzwa.
Anzi tinemwe mutereri zvakare. Kutwasino Siziva ecingweni. Kunjani Siziva?
Yapila vavo.
Ye, hakusipi umbono wako.
Umbono wangu kuna nhangu vava. Ivane riti hurumende salikina usimiti. Hachi kuzanipia.
USmith wayengcono kule zano
yizamacimbi wodwa neempuphu wathi ne-100 days iZimbabwe yazisiki ubulaiki ukuthi bajiguluza umnwete weZimbabwe bengamophani.
Kodwa ungathi uSmith wayengcono kule zano yini Siziva?
Kakhulu kakhulu ngabuthi njenge-Britain.
Ya, uSmith wayemubi wayebulala futhi ukwedlula izano nxa ibulala.
Thina ithesasiyizithutha samzondela igaliwa namhla masimethu ngamagoronga.
Hanzi nemtereri zanu hanzi Smith akanga achitonga zviri nani kune zanu PF ameno.
Ndanganjipokana
naye apo ameno.
Regatizwe kuna vamugwadi vamugwadi. Ye manzwa zvataurwa naSenator Tim Vios uye zvenemuterere ari kubva uyu kutaura.
That was just rubbish. That was just rubbish what she was talking about. And that's what I'm not so much worried about her performance in that statement, because I think she's just a hyperbole and much ado about nothing. You can't, your assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's stupid and cheesy, because you can't
say that. I was.
The most important thing that you must be able to understand is that she must sober up in a dietrich. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely hypothetical and high-sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MDC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they have been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do, because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they have rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MDC, which they are pampering with money to destabilize this country, and then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Mgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side, Mr. Mgwadi.
Corruption does not wear a political outfit. I must make this record. Corruption does not wear.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that we don't allow insults on this platform. Mr. Mgwadi, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such a kind of language here on Studio 7.
Yes, and Tunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, everywhere. Umthetho wendaba weMalawi uthe uMongameli Mutharika akakhethwanga ngemfanelo ngakho. I-result, impumela yokhetho lukaMongameli, isifakwe eceleni sokuzaqutshwa ukhetho olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Vese vanga vari kubvunza zvekuMalawi hazvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzaakuitwa patsva, asi nyaya yedu yatanga tiinayo huru nhasi yanga iri yehuori uri munyika. Saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muno muWashington. Ntunga
neni Ntunga Milinkomo sisithi asipeni njalo kuhlelo olufanayo lakwezinye iinhlelo zethu kusasa.